A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America this Monday, December the 23rd, 2019. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are talking about Christmas, which comes at a backdrop of deepening economic crisis and widespread hunger in the country.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also live streaming, so you can join in the conversation right now. Please visit our Facebook platforms at VOA Ndebele and VOA Shona. We will be live also on our websites, which are www.voashona.com, for Ndebele, www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com for English.
Zimbabweans are bracing for one of their worst Christmas holidays on Wednesday due to the deepening economic crisis and widespread hunger affecting 7.7 million people. The country is also facing fuel and electricity shortages.
Many people in urban areas and outside the country say they are unable to travel to their rural homes to meet family and friends due to the economic situation. Tonight we want to hear from you. How are you coping? What are you celebrating this Christmas? How are you going to the rural areas? If you're in the diaspora, are you sending food home? Please join in the conversation right now.
Yebo, lichona njani Zimbabwe omuhle ikudibana namhlanje kunge Monday kungomvulo mhla ka 23 kumpalakazi sesalelwe nje lusuku olulodwa ukubana singene kukhefu lekhisimusi ngolwesithathu phela mhla ka 25. Yilo ke udaba esikhuluma ngalo lamhlanje, sifuna ukuzwa ke kini ukubana njengoba ikhisimusi isiza ilizwe liphakathi kobunzima kangaka. Siyazi ukubana umnotho kawuhambi kuhle, izinto ziyadula, ukudla akubambeki, kanti kule ndlala njalo elizweni, amanzi ayasilela kobulawayo. Idizili lepetulo kuyasilela elizweni kanti lamagesi lawo kasatholakali. Asetshona engekho okwesinye isikhathi ahamba okwamalanga. Ngakho sifuna ukuzwa kini bathandekayo ukubana lidlala njani ikhisimusi yalonyaka. Lilungiselele na abakudiaspora kubo South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, Mozambique, DRC, America, Britain, Australia, libuyelile yini emakhaya la yahlangana lemiteni kumbe njengathi njengoba nesikhona pha ku studio lehlulekile lana sifuna ukuzwa ke ukuba nalidlala njani phakathi kobunzima bonke obungaka ngoba bakhona abanye sike sakhuluma labo bathi hayi ubona kaba soze benelise ukusuka emadolobheni lonyaka baye emakhaya. Abanye ngabathi base South Africa bathi hayi ayisikho ukuthi sesadliwa zindunduma umumo osekhaya yiwo ongavumiyo ngokunjalo abanye bathi hayi bathumezile amachangana bhegi amarayisi ompuphu lani lani ukuthi abantwana bakhona ukuba le khisimusi enhle. Asixoxeli bakithi sizwe ukuthi ilispenda njani ikhisimusi uhlelo ngolwenu mafi.
Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tino kuchingamidza ine mufaro. Nhasi pano tichange tiri kutarisa isu kuti kisimusi yegore rino makairongera chii. Tinoona vazhinji vari kuchema chema vachiti aiwa zvinhu zvaoma pari zvino, mafuta ekufambisa ari kuti dhurei uyezve haasi kuwanikwa. Mari yemabhazi ekukwira kuti vanhu vaende kumusha vamwe vari kuchema chema vachiti pavari kusvika kuzviteshi vari kubva vasikoona mabhazi akwidza mutengo, michovha zvakare iri kukwidzawo mitengo. Chikafu muzvitoro chiri kudura zvakare. Vari kunze kwenyika kudiaspora sesu sontunga. Gore rapfuura nguva iyo inoenda handiri kumba asi gore rino ndazvitadza ndisunga. Saka ndozvatiri kutarisa kuti vari diaspora muri kuenda here kumba kunoona hama neshamwari kune avo vari kunyika dziri pedo neZimbabwe tinoziya kunana South Africa ndoino nguva inouya ana munjivha. Vanonzi munjivha zvaya?
Vanzi injivha.
Ana injivha.
Kana kuti mijibha.
Kana kuti mijibha. Vari kuenda here gore rino uyezve kunana Botswana nekumwewo kunana Namibia nekumwewo muri kuenda here kumusha panguva ino yeChristmas. Saka ndozvatiri kukurukura iye nhasi. Tombotora mukana wekuti tinzwe hurukuro nevamwe vanga vari kutaurawo vamboenda kumabhazi vachida kunoona kuti zvakamira sei, tinzwe kuti vanga vari kuti chii. Saka tichanzwa nevamwe vari kuchema chema nekukwira kuri kuita mitengo yekukwira mabhazi. Tichinzwa zvakare nagurukota vanoona nezvenyaya iyoyi yeenergy yezvemafuta vafortune asi vari papo pahurukuro tichanga tine mazwi akasiyana siyana. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii panguva iyoyi yezororo rekrisimusi.
Mabhazi adhura, chero ukada kufamba adhura. Kadistance kadikidiki kari kudhabhura katatu apa unenge une vana kuti uende kunodyirawo horidhay kwokuonda chikafu hakusi kufambika.
Dhiziri rachona tiri kuriwana kublack market apa kuti tiritenge tiri kushandisa maus dollar. Saka totokwidza mutengo kuitira kuti kana takunotenga dhiziri tofanira kutanga tatenga maus dollars nekuti isu hatingamire kushanda nekuti holiday. Vanhu varoda kufamba nesuwo toda kutoraramisawo mhuri, hapana zvatingazviita.
Tiri pahighway tikuona kuti mabhazi ekambani yeZupco chaiwo chaiwo ari kunzi akaiswa mashoma kuti atakura vanhu. Zvezvo vamwe vari kuvamanyira vachiti anenge ari nani asi mashoma zvikuru. Tikuona kuti paanenge achikwirirwa chaipo chaipo kana richinge rawanikwa bhazi rakadaro vanhu vanorwisana kuti vange vachikwira mubhazi imomo nekuti ringe rako achikwira pahighway. Saka kana tichikukurudzira kuti hurumende dai yakwanisa kuisawo mabhazi akatiwandei kuti vanhu vange vachirerukirwa vachienda kunoona hama neshamwari zvakasiyana siyana. Vanhu vakawanda vari kutadza kufamba nzendo dzavanoda kuenda kunoona hama neshamwari nekuda kwekudhura kwaita mutengo wemafuta edzimotikari uyezve nekudhura kwaita mari yekukwirisa mabhazi nemakombi. Izvi zvaomera veri zhinji nekuti mari chaiyo inobatika havana. Vamwe vari kuchema nekuti havana kuwedzerwa mari dzavanotambira asi zvinhu zviri kungokwira nguva nenguva. Takatarisa nyaya dzekufamba kuri kuita vanhu munyika yeZimbabwe. Tanga tiri muhighway vanhu havasi kufamba semakore ese. Vanhu vari kutumira mari kuhama neshamwari dziri kumusha vari kuti havachakwanisi kuenda kumusha nekuti mabhazi adhura. Isu sesangano repassenger association Zimbabwe hatisi kufara nekuti nyaya yedomestic tourism ichange yakuderera zvakanyanyisisa. Iri kutoderera nekuti vanhu havachakwanisi kufamba vachinoona nzvimbo vanhu vemunyika yeZimbabwe.
Dambudziko remafuta rinopera kana takuwanawo foreign currency yakawanda. Ikonomi yedu ichishanda tichitengesa zvinhu kunze chiwana foreign currency. Ndo zvatiri kushanda zuva nezuva kuti tisvike palevhu iyo.
Apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna gurukota rezvemafuta kana kuti rezveenergy vafortune chasi ndovapedzera kutaura vachitaura ivo mamiriro akaita nyaya yepetroli nedizeri. Asi tichamboenda zvakare chikuratidza iwo zviri kuitika kunzvimbo dzakadai seBulawayo panyaya iyoyi yekushayikwa kwezvekufambisa kana kuti kudhura kwemabhazi nemichovha. Ntunga.
Yebo, kunjalo. Mavhisile sila mavhidhiyo lapha eSwatete edolobheni lakoBulawayo eRenkini. Asizweni abalaleleyo, sibukele nababukeleyo.
Mina wangezvipe Renkini bengisiyagadhi zvinezama kugadhi kuti nekukisini sekhaya kodwa sengehlulekile ngokudhula kwamabhasi. Enkali.
Ayi, malini kasi?
250. 250.
Emsukwini ezedileyo abe yimalini?
Abe ngo-70 kumbe 80.
Hayi,
oda ihambe.
Ndizvelamo ulidini te.
Baba, ubebe lapha ibusiness njani kathi njengoba kuyisikhathi sokulima? Ngiyabona lila ma
ndamakuva ndamajejo ndemtwilo nanilani iyahamba yini business
iyahamba mama kodwa ntiyabona izulu kalini ngabe izulu liyana kutho ukuthi ngabe kuhamba kakhulu okodwa hayi kuyancengiseka kakubanandokutala
intengo
thina sitshintshanga njengaba amabhasi thina vele sithengisa intengo nalethi vele sithengisa ngayo ngoba iprize yethu imele ifanane leyezitolo abantu ungabathatha kakhulu babaleka bakuthiwe.
Ye labo-ke bebekhuluma lentathela izindaba yethu ubathabile Masuku. Linsizo esanda khuluma lapha iserenkini ithengisa amahanisi nxaliwazi aba lamadonki liyawazi amahanisi sithengisa amahanisi lezi tirobho ngakho ibikhala ngokuthi hayi abamabhasi yebo bakhwezile intengo zokuya emakhaya kodwa hhayi uthi bona intengo yamahanisi lezitirobho lokho ilokhe injalo kabakhwezanga.
Ayi wathi nemuthereri wedu wokutanga nhasi inguva yenyu vatereri teichingotaura nemi muchitudza kuti zviri kufamba sei kwamuri ikoko. Tiri kutonzwa kuti tina mukoma Wilfred Chipere vari panhare. Halo mukoma Wilfred.
Halo tisimavela smurite.
Ai wandiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi mukoma?
Ndiri muno mhaka muzimbabwe.
Ehe, tipireiwo kuti kwakamira sei, makaronga zvipi paholiday yekrisimusi?
Mwana mai chekuronga chacho ndiro pasina. Takatongogara mudzimba buchikafu chahasi kutengeka zvokuti tingati tingaronge zvataiita makore apfuurayo tichitendera tichiita sei pari zvino izvi hazvina kutimirira mushi ende pokuti ufambe uchienda kwacho hauna kwokwamba uchienda nokuti maservicetion edu anopiwa mafuta emota haatorina kana chinhu akatooma kuoma chaiko saka kuti ndifambe ndichienda hakuna kwakuenda kwavatongogara notarisana nevana mudzimba
vari kuti pamaservice station apa
hakuna fuel vakungotaura kuti petroli mafuta hatina ende hatsi kuziva kuti ashaya riini ndomhindo yaunopiwa saka haukwanise kuronga zvinhu zvekuti mangwana ndichaita sei nokuti ivo vacho vanotoisa mafuta acho havatozivi kuti mafuta achauya rini
saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii
dai taiwana nguva yekutaura nehurumende ndopa taivaudza chokwadi kuti ano zvenyu zvamukuita zvekutungana kwembudzi muchiswera muchienda kufamuko muchinopfuya muchinokanda chikafu chokupfuya fishi munyika ichitambura kudai sozvo dai zvachipera ngavataure nevanokwanisa kunge vakomana vechidiki vanokwanisa kunge vachigona kugadzirisa nyika iyi tine tikuona kuti pakaungana ipapo vega vari kuita dambe nokuti hapana zvibuzhinji zvokubuda zvati kuona zvekuronga zviripo ipapo kuti nyika iendere mberi chaiyo chaiyoka ndinofunga yakuda mukomana wechidiki anonzi vachamisa.
Aiwa mashoko akanaka. Kana munoda kumhoresa hama neshamwari toda kutora mumwe muteereri.
Ndoda kumhoresa hama neshamwari shuwa dzokachipiere dzokwazvimba muno muharare muhatfield masisa park shuwa dzakuti aiwa chingotambura henyu murimo munyika hatina zvatirikwatonge tichiita hatingatingoshingai nyika ndeyedu hatingatize nyika tichisiya nyika.
Aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka.
Thank you.
Thank you.
Silo mlaleli ecingweni uRichard Moyo. Kunjani mfundisi? Halo Moyo. Mnumzana Moyo kunjani?
Halo va Moyo. Lare dzava mhenu rikaitiveringe zvavanga vanyora hanzi Studio 7 makadiko. Hazvina kumira mushe kuno Christmas Eve vanhu vazhinji havana chinhu mari hakuna asi mumashopu zvinhu zvirimo asi pana kola varipo
yebo kunjalo mavelasi silo muzi Dube umtembo stemba ecingweni kunjani Dube
siyaphila njalo Studio 7
hayi siyaphila sekuxhuma ungaphi kwendawo
ngise-South Africa
ngaphi kwakhona
ngisemajese river park to the Randburg.
Wenzani emzansi abanye besekhaya
ekhaya kuhlaleke isimo sekhaya sisicotshile ekhaya manje sikunzima ngikuza mona amatoho akhona lakuthi abantwana bafunde ngoba le school fees zakhona pazina tindikani.
Ya udliwa ngazindundu manje Dube ngomnyaka odluleyo kwahamba ekhaya.
Ngiyisekha August.
Ah okay, hayi kungcono awukageuki.
Hayi hayi ugeukeki she.
Yeba kithi uthumezile kodwa.
Ngithumezile lesikuru kusithi lama uniform akhona ayinto zekhazi izimo ngakithi lama uniform akhona umntwana okugrade zero ku-2 uniform kumele ayithenge esikolo into zakhona nje i-adviswa kwabantu nje.
Yeba kithi kungaphi khonapho ekhaya ku?
Ekhaya kusekhezi kodwa ngikhona ufana momncane ofunda empumelelo omunye ufunda enkulumane ngapha ebulawayo.
Okay, iyabi ibiza malini so i-uniform ka-grade zero?
I-uniform ka-grade zero ku-2 ithenge esikolweni utry ibiza 300 rand igroup lelo kuzenileyo. And le nto zakhona bekuyi-list yakhona mahleka wethu ukuthi yi-list leyo abantu besikolo ba-aprusa enye ndlela. Bekule list ngathi ngifike eshophu ngibanikeza bathi kanti umntu lo ufunda kufuna ukuthi ugrade zero bathi isikolo sinjani leso.
Yeba yini
isikolo nje esijwayelekile ukuthi imali yakhona hayi bakithi kunzima.
Ah kulobo nzima kodwa eMzansi kuyaphileka khona.
Khona asinike sithi kungonywana kule simo sangakithi ngoba ngakithi khona kunzima ngoba manje imali ayikho akulanto eqondileyo kithi. Akulanto eqondileyo komile kusemakhaya kusemadorobheni kuyafana kuhlela ukuthi abantu bangabalekela ngathi kuqala ukuthi makunzima emadorobheni abantu bethi beye emakhaya kuyelinye manje izu lalikho.
Ya inkinga-ke khonapho ungathanda ukubingelela izihlobo labangane Dube?
Hayi ngiyabingelela nje bonke khona lekhezi ethuthwane nabakhona le bonke imazi bakhonke jikelele nje ekhaya asibekezeleleni sibone ukuthi kwenzakalani ngoba kunzima bukhona.
Hayi siyabonga Dube ube lekhi isimo senhle kakhulu njalo ungene kuhle eminyakeni omutsha.
Hayi
yabonga la ngisithethe nalingene kuhle. Siyabonga umnumzana Mozi Dube use South Africa uthi akenelisanga ukuya ekhaya kodwa uthi hayi amathangana bheki ale mfuno zabantwana wathumezile. Anzi tine mwe mtereri mafi.
Hayi warikaiti ndi tina mkoma Charles Satuku makadikwa mkoma Charles.
Hello makadikwa
tete. Hayi watiri waditu msora nemi muri kupi?
Ndiri kunyanga.
Ehe, taura itinzwa kwakadiko unyanga kumakomo uyo.
Unyanga kuri nani atete asine fiyo iyanetsa.
Zviri kufamba sei ikoko hanzvadzi?
Muma service station umo fiyo iri kutengeswa nemabhondi iye zvetengeswa nemashipesi. Asi kuti itenge nemabhondi munoiswa mulaini rekuti munhu anosfera ogorara ari mulaini hapana chiri kumbofamba ende hauitenge fiyo iyo. Unozoiona usingajaida.
Saka kana iri kutengwa nemabhondi iri kuita mari?
Iyo kana iri kutengwa nemabhondi mamwe ma18-19 kana kutopfuura mapuraizi iwayo akatoiswa negavhumendi akaiswa nezera anopfuura mapuraizi acho iwayo.
Kana muchitenga neus anenge ari pamari?
US wari kuita $20 per liter.
Saka imima taura enyu?
Mosha ya diatuwa kwa gafu yinu wani mwezi gafu yinu wani katina kutolaraiza bati yu siyo ya chojiwa jisi ya chitengi kwa nima USC ma service stations nyo tota rodi mde yao chino zivyo kuti ma service stations mde yao bati wano tengi sa nima US dollar wano tata kutinyita yu na chanchi ma US bati wano itambira zakari kusiyo kita kwa mwono kuti kuchanyira urushinji wezi babu yana kuchanyira masi vose vande awaru kupatu pina kutuma bondi tusinga tengi yana chini.
Saka zvamira zvakadaro pane mazwi here amukade kutaura kuhurumende tomboti vakateerera panyaya iye zvamuri kusangana nazvo ikoko kuinyanga.
Vakomana kasesu teyo chidiki sesu kuti mapasenja tinofamba ka tinongoti kuhurumende vakomana tinyareo tizwireo titi yedu takakutadzireiko tiwanireo mutadzina rechinedi mauraya hapana chekumbofamba munyika shuwa. Bhazi kero chero kubva kuHarare yateteka kuti $120 kukwira nekugara musiti. Luggage yake kutangira pa $50 kasaga kasina kana kango rine sugar to sauti chichi hapana kana chikumbofamba kuti wada kuti ara mose yano hurumende yao
Mm-hmm. Aiwa, munokwanisa kumhoresa hama neshamwari dzenyu pa holiday ino yekrisimusi. Saka muchapedza Christmas muchiita imanje.
Christmas yangu pezaidu kutore hakutongo gara kumusha motongo ushika umbuzi motongo gocha diwa zaidu mafuta mani pasi
akumana mafuta apana
zaka omate kendongo umoresha wakari ama zangu anamai wangu anababa wangu wariko kumba uko ayo wandino watu wawene Christmas ya kana katijabudi ya waya wandijashika wane kumba uko ucha hiko.
Mhm, ai watu notenda chaizvo hanzvadzi uyezve tinomboda kunzwawo kubva kune nzvimbo dzakadai savana inyanga uko. Ko kunana Trotberg nekumuoko vanhu vachiri kuenda here kudhuze nekunyanga ikoko?
Tete, Trotberg kana mukavabvunza chaiyo chaiyo hakuna kunoendwa, unoenda kunozorora uchizorora chii? Kuzorora kahunge waine chavaita chii chataira chazvinozorora.
Mhm.
Kuti yamari tinodya mari atawana kupi, hapana kukuenda.
Aiwa mashoko makuku tuanzvadzi. Muve nezuva rakanaka.
Aiwa tinopenda maita basi.
Bye bye. Ndikunzwa kuti tine mumwe muteereri. Hello mukoma Paddington.
Makadiri mucheche.
Aiwa tiri wadi. Tikusaura nemi muri kupi mukoma?
Oh tiri kuno ku Port Elizabeth isu.
Ku South Africa.
Munyika yeSouth Africa wangu tete.
Taurai tinzwe kwakamira sei ikoko, muri kuronga zvipiko pazororo rekrisimusi iri kuya?
Pazororo rekrisimasi tiri kungoronga kuti nezvo tinge tichingofara nemhuri dzedu, asi tinokurudzira kuti tinge tichizvichengetedza zvizhinji, tisabude-bude kuenda kunze, kunokuti kunyika inei nyika inotyisa zvikuru, ine nyika inokondwa nekuurayiwa kuvanhu izvozvi, tichitori nevamwe vanhu vatanga tichi bonoshanyira kuzvipatara vatandichiona maZimbabwe dzakatowanda muzvipatara vakatobayiwa nemapanga chete.
Kupi ikoko?
Kudhorangidza uku, pane hospital iri pedyo nesu parokeshen watinogara inonzi Dhorangidza, vakatobayiwa vakomana vanotokwana kuti vashanu chaivo.
Rini hanzvadzi?
Vakabayiwa kutanga kwesvondo rinori neri, kutanga palast week pavhara vanhu musi wa15, kuno kwavanovhara musi wa15 ndopano para makambani mahombe ese pachipiwa dzimari dzavo. Kutanga pasvondero palast week iyo ndo patakatanga kutonzwa kuti kwadai kwabayiwa munhu, kwadai kwabayiwa munhu. Saka vakarara vari mumudhorangidza.
Vanenge vachinzi vaita sei? Vanenge vachida kubirwa mari here sei? Chii chiri kuitika?
Vanenge vachiti vakomana vekuZimbabwe vanonyanya kufarisa, vakanga vafarisa zvikuru kudai vanodhakwa vosangana nemakadzi vekuno. Kana vadaro zvinomanje vanobva vati varume vacho vanobva vaoti saka muda kuti torera vakadzi vedu, poita sekuti vanenge vachiti vanenge vachizviti isusu tine mari, vachizviti izvo, saka muda kuti torera vakadzi vedu, ndopanotaka kurwisa nekoko. Vari vese vakabayirwa, vakabayirwa nyaya idzodzo dzevakadzi.
Saka mashoko api hamungape ivo vechidiki panyaya yekuti kana vabata mari dzavo angave mabhonasi kana zvimwewo, vanofanira kuita sei nyanya vari kugara munzvimbo dzakadai sei dzamuri kutaura kuSouth Africa?
Ini chandinongokurudzira tete ndechekuti vanhu ngavamunhu chengetedza mhuri yako, urangarire kumusha, tarirai muone kuZimbabwe mamirira kwakaita. Mari iyoyo kwanzi kwekuti uri munhu anofara zvakanyanyisa uchinoenda kune nzvimbo dzekumafaro dzamunonosangana nevaro dzamakasiyana-siyana, hamusingagoni kuzowirirana pakutaura kana pakunzwanana. Gara uri mumba mako nemhuri yako, utenga chikafu chaungochifara uri nemhuri yako, fara uri pamba pako, sabude-bude kuenda kunzvimbo dzekuungana. Kana waenda, enda hako, asi uri munhu anenge aine hunhu, anenge achiziva zvaari kuita.
Imi muri kuenda here kumusha?
Kwete tete, ini handa kuzokunda kuenda kumusha, asi zvizhinji ndakatumira zvangu kutaura kuti mhuri dziriko dzirarame. Mai vangu vangu vari kuno kuti akatumira zvinhu zvose kuti zviite zvakanaka.
Aiwa, achimhoresa yenyu hama neshamwari, takatarisira zororo rekrisimusi.
Ndinoda kumhoresa tete vangu vanonzi Mai Mapranga vari kunyika yeZimbabwe, vari paWarren Park 1. Tete munhu anga achimbobatikana nekurwara uye munhu akabva kushaikirwa nemuzukuru wake, ndaida ngovamhoresa nemukwasha wangu yekuti Mwari vanochengeta. Chai kuti murambe muchingonamata nekuramba muri padyo naMwari. Kumhoresawo amai vangu vandibereka, Mai Gombera vari panyika yeChitungidza kuUnity All. Chiti amai makadi zvenyu, muve nezororo rinofadza vese nevanin'ina vangu nemhuri dzose dziri paZimbabwe, ndichiti komborerwai.
Aiwa, tinotenda. Muve nekrisimusi yakanaka, musanete kuteerera Studio 7.
Aiwa, tinotenda tete, mhorese muve nemukrisimusi nezororo rinofadza kwamuri ikoko mese.
Babai, Ntunga.
Inyaya dzekukecha kaisi.
ndoza ndavhudza kuti ko chii chiri kumboitika nokuti vataura kuti vakomana vechibiki 5 vese vakapuwa mari dzavo after musi wa 15 December vari kuti saka kana vachinge vazokwanisa kuenda kwavanoenda kunzvimbo kundofara vakasangana nemamwe madzimai votadza mukuti wiriranai imomo ndo muri kunetsa vari kubva vabayiwa nemapanga
zvakaoma vedwe sikhangele kasini leFacebook singakai kusikhumbuzo mlaleli wethu osecingweni Silo Tanisa Blessing Dube uthi yena mina angene lisanga ukuya ekhaya kodwa zona ngizizamile shem ziyajabula lapho esikhona ngiyabonga mbona uDube lapha ukhuluma ngengane zakhe Nkomo Foster uthi yena mina ngiphumelelanga ngesigaba somsebenzi rejoice maphosa uthi wena kikikikili njani mthwakazi hayi siyavuka maphosa ngilethemba lo mthwakazi wonke uvukile Queen Spanda Madonko uthi wena amatshono basakazi kuzoba lobanike laphana kulo 3D Dube uthi wena iZimbabwe siyaphenduka inogo area enter at your own risk zone hashtag friendly warning compatriots kuzoba lo Richard Dube uthi yena salibonani yabingelela lathi yakubingelela Dube siya kusikhumbuzo moyo osecingweni kunjani moyo moyo kunjani baba nomzana moyo hallo sikhumbuzo moyo
I think number ya winning ya dona ntunga regatenderere mberi zvedu tikurukura nhasi izwa renyu vatereri pindai muchirongwa tiwani kwete tikurukura nemi tichionesana kuti chii chaizvo chiri kuitika kunzvimbo dzamuri pazororo rino rekisimusi vazhinji vari kuchema chema vachiti zvinhu hazvisi kutengeka kufamba kwacho kuri kurwadza nekuti mabhazi ari kuramba achikwira muzvitoro zvinhu zviri kuramba zvichikwira saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano uye zvatiri kupai mukana wekuti muwanikwe imi muchimhoresa hama neshamwari dziri kumativi mana enyika dzingave dziri muZimbabwe kana kumwewo ndo zvatinazvo ipo pano uye zvetichange tiri kuverenga zvamuri kunyora panyaya yezvatiri kutaura izvi asi kunavo vanoda kufona tipei namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonerai nekuti nhasi izvo ratoda kunyatsotarisa kuti chii chiri kuitika kuti tanzwa kune vamwe vari kure uko kunyanga chaiko chaiko vari kutaura ivo kuti mafuta ekufambisa ari kudhura ikoko kana wawana uri kutoita iwe ekutsvagiridza chaizvo chaizvo asi regai timbochingamidza vamwe vari palife pedu Donald Mamboma ari kuti Merry Christmas to all VOA listeners and Zimbabweans Paddington Kashanje hanzi watching you from Port Elizabeth Lumo Gwenzi hanzi maswera sei vashamarari tinomufarisa imose pabasa penyu isi turi nani yedu kuno kuMozambique ini ndinoti kudai bond rabviswa towanawo mari yeZimbabwe kwete dzekukwereta kune dzimwe nyika Luke Samuel Simango hanzi moroi pastudio 7 I'm watching you from Rustenburg kuSouth Africa hanzi magariro ayo Zimbabwe zvinhu zvaoma Doktora kwavari kuita business account hanzi IVOA kutanga ndinotenda nebasa ramuri kutiitira rakanaka ndichiti happy christmas kumuri yose yeZimbabwe asi regai titore makola nekuti nhasi izwa rekuti imi makolas mutaure nesu muchitiudzawo zviri kuitika kwamuri ntunga
it's 29 past 8 o'clock 29 past 1 o'clock here in Washington and this is live talk We are talking Christmas, which comes in the backdrop of a deepening economic crisis and nationwide hunger that's affecting 7.7 million people. Se tate umlaleli ecingweni ubaba uNdlovu. Kunjani Ndlovu?
Siyaphila Nkomo linjani?
Hayi siyaphila. Osixhuma ngapi kwenda?
Ngogodzwayo eSelabhuzi.
Komahlaba ithwale.
Umakala ayithola ndawo ntokusisidike ye.
Aha, igama mbani ba?
Ngugabiso Ndlovu.
Gabiso Ndlovu.
Yebo Nkomo.
Lidlala njani iKhisimusi khona ngapha?
Hayi thina ngomthandazo ukuthela baba kulo kunzima kakhulu Nkomo ngiqinise ukuthi likhathana madoda. Ngapha abantu ngalokho befakaza bethi ukukhathana kwethu kunzima, kunzima iqiniso. Siyaphonga ukubona ukuthi singenza njani.
Eh bakithi.
Yebo, iqiniso shiwa kodwa ke hayi ke kungelani. inkosi zasiphutshisa kuphela khona besicela ukuthi khona ngaba yavuma isane ngoba ngiqiniso kunzima kakhulu akunjethi kugogolo nasekhitshini impuphu ekhana esenza $80 zayithatha nje uyayithenga njani
i-10 kg le
i-10 kg iphosi yethu lapha tingalisifisa ngaphi mahlobo egangeni ngapha kuma-80-90
uhulumende ubeke wathi siyehlile i-10 kg si-$50 akwenzakalanga lokho
ngangilapha mnesigibe ingafikele phela phuze ethowni ngale i-$50 ngingasuke ilanda ngale amadoda ngapha emashobo ethu ngapha sibe senza ama-80 abanye 90
ebakithi
em
hey manje uzakwenza njani lapha Ndlovu indlala kayithiya ngokuyintondolo okugodwa nje ongani kulamahwaho ongakubamba
hayi imbuzi nezabantwana kulomfana wasegoli ngabe ithesha ibulala okuyisala kwazi kwakho okunye okombuzi lapha sidlulise ikhisimusi le
at least kungcono
kuzaba ngcono yayo sibongele kakhulu akoma siyabonga kakhulu isincede kakhulu singabantu bapentsheni bakithi bezame lokhu sisisele ukuthi khona uhulumende asingezele kufana kusifakela mbijana kodwa ayikwani siyalibonga kakhulu umsebenzi weni omkhulu sihlokoze kakhulu basifakele nje isithethi baku-500 kasise kuma-300 kathesi
hayi siyabonga Ndlovu khuluma laba bakahulumende nxa belalele njalo ubingelele izihlobo labangani
ngiyabonga nkomo hayi ndingela abantu abami basegoli labanye abazi ngifana seplumtoe mgadile ngalo ukuthi konke nje bantu baphila kakhe ngenkosi ujesu kristu nabafake emthandazweni
hayi siyabonga Ndlovu uyidlale kuhle khona ngapho komahlaba ithwale
ngenkosi ujesu kristu ngiyalikhulekela lani nkomo ngiyabonga baba
hayi siyabonga ugabiso Ndlovu sithinteke lapho esefilabusi kogodlwayo
rigaiti tore vamwe mutereri vari panhare tiri kunzwa kuti tinenge tina mufundisi panhare rigaiti ndikwavari halokola
halo maserati
aiwa taswera tiri kutaura nani uyezve muri kupi
uri kutaura napasta muchaka mupofu ndiri kwadomo
kwakadiko kukadoma pasta
ukadoma kwakanaka asi zvakangooma
tipewo mamiriro akaita zvinhu ikoko
vanhu vache zvinhu zvakaomera munhu womuzimbabwe kuti uende kumusha kundoona vabereki mari hauna mabhazi akwira zvakapetwa saka zvinobva zvaramba zvichiomesera upenyu hwemunhu kunyange nokutenda kwevanhu kunourawa nekutungamirwa kwaita nyika yekwedu ai mwari vabatsira vatungamiriri nokuti bhaibheri rinoti kana vanotonga nyika vakasha mwari nyika inofara asi nezviri kuitika nyika ike zvine zvinyika tiri kutema everyday munhu akamuka anomuka achipopota muzimbabwe hapana munhu anomuka achifara munhu anomuka achipopota izvozvizvi kirisimasi yasvika asi munhu ari kungopopota dai mwari vabatsira nyika yedu mwari vatitsvagira vatungamiriri vanosha mwari nokuti nyika ikatongwa nevanhu vasingashi mwari nyika izere nokuchema usiku nemasikati
saka imi sapasta mazwi api amangataura ekushingisa veruzhinji vakateerera panguva iyoyo ino yekrisimusi
mazwi andinoda kushingisa vazhinji vakateerera ndokuti ngatirambei tine tariro kuna mwari nokuti muupenyu hwatinorarama tinosangana nazvo asi zvinoda kuti tirambe takatsunga shoko ramwari rinoti vose vachatsungirira kusvika pakuguma vachaona mwari shoko rinoti kutsungirira kusangana nekuoma kwezvinhu asi zvakaoma zvakadaro ngatirambei takatsungirira kusvikira pakuguma mwari vanotiwanira nyasha
ko mashoko amungada kutaurira kuhurumende tomboti yakateerera mataura imi kuti vanhu vanotya mwari ndo vaakudiwa ndaapi mashoko amungataura
mashoko andingada kutaura kuhurumende ndinoziva kuti vakateerera asi havanzi
taura henyu
mashoko andinoda kungotaura ndeyokuti ngavarangarire kuti vanhu ndevamwari havasi vavo. Ndinorangarira vamunangagwa vachiti izvo, the voice of the people is the voice of God. Nokubva varamba the voice of God. Asi vanofanira kurangarira zvakaitwa Nebhukadhinezar, wakaitwa chipuka chisina zita naMwari. Vanhu ndevamwari havasi vevanhu. Vatungamiriri ngavazive izvozvo.
Ameno, kana paine vamungada kukwazisa tisati tatora vamwe kola.
Ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kumusha kugokwe kwamashame, vababa Suzeni vamuchakata namai vangu nanatezara vangu vari kuchiredzi, nevose vashamwari, nemivo muitirwe zvakanaka. Tinoti makurokoto ekirisimasi negore nzira.
Aiwa, muve nezuva rakanaka. Muve, bye-bye.
Thank you. Sithathe umlaleli ecingweni uMthembo. Kunjani Mthembo?
Ngiyaphila baba, linjani?
Siyaphila. Igama elipheleleyo mbani ba?
Ngu-Elijah Dube.
Elijah Dube.
Yeah.
Uxhuma ungaphi Dube?
NgiseNtebe baba.
Ah, eNtebe, eGwanda South.
Ekwanda South kanye.
Lidlala njani ikhisimusi?
Kankomba kusela khisimusi lo nyaka.
Yeba kithi.
Lo nyaka ikhisimusi sokulibizo kuphela lokuthi 25 December vele ikhisimusi.
Heish. Umi kubumumu.
Hayi, umumo mubi kakhulu, mubi kakhulu. Yona imali yakhona yiyo engasathola kaliyo.
Abanye sizwa bekhala ngempuphu lapha la nxa uhulumende ebethe i-10 kg kumele iyehliswe intengo ibe yi-$50. Sizwa kuthiwa ibizo $9,580 endaweni ezijiyeneyo. ENtebe khona ngapho ibiza malini?
I-105 pondi.
I-10 kg.
I-10 kg. Akula nto ehlileyo.
Yebo kithi.
Hayi, ubunzima bukhona.
Nxa belalele bona bakahulumende kuyini ongathanda ukukutsho kubo?
Ukuthi kabancede sibili bazame ukuthi bangenele ikakhulu sibili ezitolo. Ngoba kakuthengeki loku lakho kuyimadlana yabo lakho, kodwa izinto ukuthi zithengeka zithengeki inkomo.
Yes. Uqhubi inkomo yini Dube kumbe zifohlile? Ngizwa amanhlogo lapha ekhaya.
Hayi, ziyathi sikulokhu kuzinyamazane okuthiwa zimpisi, kusithole senzima kabi, zilale siba yini.
Hawu, yebo.
Ye.
Ngapha zithole nzima ngendlala ngapha kule mpisi futhi.
Ngapha kule mpisi manje kathe sibe sokushumile. Imihogo inkomo elapha, imihogo esegangele emahlamvini.
Eish, andingadli umhogo iyafa kanje inkomo angithi.
Ingadli umhogo ivele imhogo. Sukanya katiza, vele uhambe unyathela kutatyaka. Izihlahla zisela amahlamvu.
Eish, akulobu nzima Dube. Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ngiyabingelela kakhulu abazukulu bami abakobulawayo. Ngibingelele lomunye umzukulu wami okhona leGoli, kabuyanga mani uthi uyehlulwa yimali kathe sibe ngimwhatsapp uthi imali imehlule. Ngithi hayi, mzukulu wami ngawungizwa khona ngapho, hayi dlala ikhisimusi. Ngiyabonga Nkomo.
Hayi, lathi siyabonga Mthembo. Elijah Dube, ube le ikhisimusi enhle kakhulu, le new year enhle.
Hayi, ikhisimusi yakhona kuphela kwami zangena esibayeni kuphela, ngibulale yokuthi izinyane kuphela, yikhisimusi yakhona.
Hayi, kakhulu kungcono lokho.
Hayi, siyabonga baba.
Siyabonga Dube. Titore mwamtere irma.
Ndanzwa pane vanga vakamirira mukoma Donald Mamboma, muripo here panhare apo?
Ndiripo tete mavela kumazera sei.
Aiwa, ndimi listener of the year.
Mukoma ndeipenyu.
Aiwa ndinofara kunzwa nemi.
Aiwa chokwadi taurai tinzwi.
Ah zvinogwadza tete mavelas kuti nyika yedu yava chiseko pasirese nemukadzikimo. Zvinogwadza tete mavelas. Kaona nyika dzimwe mwana anenge achifarawo Christmas kufarira Christmas kana kare chikurawo. Taifarira Christmas but iko zvino nyaya dzatinohwa kumushaka.
Mhm.
Hadzifadzi haizvito haumboitise kuti Christmas.
Mhm.
Azviti ndataura navatete vangu vakwira kubva kuHarare vachiya ku between Chivu nemvuma achipai vakwira $70.
Mhm.
Saka chifunga distance yaibva kubva muHarare kusvika pa Chivu pata.
Ehe.
Kwakubata kwa $70. Saka zvinzo apa tete vazama kuvatumira kuti vawane kuHarare bhozi kuti tivatumire pakati pane pachinetsa. Saka kuHarare kuizi kutora kuti kune dzimwe hama dziriko. Saka ukavatumira zvinhu zvichibva kuno kuzvinda kuHarare straight. It's easy to collect.
Mm-hmm.
But Maria vazochajiwa transport inogwadza.
Saka imi muri kuenda kumusha here Christmas inoyi?
Kuinda handa kundikana pa Christmas asinonga musha muna January. Asi vanga vachitondikomekedza vatiti vangubuti kana uchiuya uya wakagadzirira mari yakasimba nokuti unozokona kudzokera.
Hanzi zvina zvinaumira zvakanaka.
Saka zvinogwadza asi kaya zvinaumira zvakanaka zvachose.
Kupane vamwe kola vamboya panhara apa vachitaura kuti kunzvimbo yavari kugara imomo muSouth Africa kune vanhu 5 vakomana vechidiki saizi dzenyu vakabayiwa nemapanga. Zviri kufamba sei? Kwakamira sei kwamuriwo?
Ini ndiri kuRustenburg. Hakuna kuRustenburg hako nyaya dzenoizi dziri kwasishoma. Matswana havanavo habiti yakafanana nevamwe marudzi akafanana maZulu kana maXhosa. Vanhu vakaita like vanhu vane unyoro vakanyorovera kana mukasangokona navo muvakadzi imomumu kana mudoro. Haina hangu handichaipinda zvekuteverera kumafarofaro izvi. Saka ukagara ukasaenda zvekumafaro upenyu hwako huyo hwakatiwo. Kana wangosanganawo nazvo wasanganazvo asi vanhu vechitwana havana havo kunyanya kuita ukasha semazuru kana mavarudzi ari muno. Chero mukatisa kana zinofobhika painoita pata zinofobhia. Kuno kwa North West hazvinyanyi kutaurika nokuti zvinonyanya kuitwa nemazuru nevamwe marudzi ari muSouth Africa. Hakuno vanhu vari nani kada kuaenda kana vamwe vari muno.
Aiwa pakanaka chimoresai hama neshamwari tipete titore vamwe nhasi pana pari kupisa.
Ya ndoda kumorosawo hama dzangu vokwa mamboma kumushagashe kufamba 85 kumushagashe apa masvingo. Ndomorosa vatete vangu vanonzi maifungi vandachitaura navo vandataura navo vanonzi ndovafarira chaizvo vandoda chaizvo zvamari vari kunonzi kubvuma kumusena. Ndomorosa mbuya vangu kwachinorumba kuzaka mai vakazara mai vangu.
Kuzaka rinopisa?
Zaka rinopisa wehe kwachinorumba.
Aiwa
ndoenda kusamba range kutriangle. Ndomhoresa vose vanondiziva ndakambogara kwenguva vose vanondiziva ikoko. Ndoenda kwapanganai kuzaka ndomhoresa vose vari ikoko. Ndoenda kwedu kumushagashe ikoko ndomhoresa vose nevose vanondiziva nasekuru vangu vachipadza vanosekubabatira ndovamhoresa chaizvo nevopachitamba. Hama dzangu dzese kumushagashe nevavakidzani vese kumakoholi vakomana vatatamba navo vese ndokumhoresa mese chitimu vechrismas yakanaka nevose vanondiziva nevateereri vestudio 7 ndomhoresa mufundisi Richard Moyo vachafa kumhondoro. Handizivi kuti vachafa vachipo here mbotaiwo zefainda kuti vachafa vakaenda kupi. Ndo muteereri wekutanga pastudio 7 chitanga chirongwa ichi.
Aiwa tichavatsvaga
mukoma blessing chati wamande nechitatu nechishanu chati wa 3 days pa week vachafa kumhondoro ndo
tichavatsvaga
namukoma obei na tete Priscilla tichakatanga chirongwa ichi
ichokwadi tichavatsvaga ishuwe mukoma obei ichokwadi shuwe maita basa hama vamanyatsoti dyomodzoka futi Christmas
ndoyaikoko ndomhorosa kuvoice of America ndomhorosa tatenda gumbo mukoma jonga kandemiri tete mavhela zvimuchanganya uye mukoma ntungamiringo mumo Chris Gande namukoma Rachoto ikoko na ndimi yake Mwakaleri nemainjinia enyu nevose vanoita vakaita kubasa rechinzwe nevamwe vatisingazivi vari kumasteri kwezvirongwa zvenyu.
Aingamatora mukombe mukoma tinotenda zvikoro. Thank you so much, we appreciate that.
Mukoma makati tinokutenda izvozvo.
Thank you. Donald Mamboma wazi wonke umsakazi wonke umuntu lapha yamazi Mamboma. Sithathe omunye njalo umlaleli cingweni ulungisani kunjani mnumzane?
Yaphila kankomo ndijani baba?
Hayi siyaphila, isibongo mbani?
Mina ngumpanyimu kudlo yomnyama.
Mpanyimu?
Ye, vela kumpanyimu.
Aha, kusi pamazwi akho lapha ngeKhisimusi uyidlala njani?
hey ekhisimusi lonyaka kimi ngani kuzima lapha vele akubambeki lutho into ziyala baba ngoku
yebo kithi
uzima kodwa ngengafika le mabhasini ngithe nginenye mina ngokwami hayi ambonte nzene lokwenza anything ngoba vele yoni ukuthi khona apha ngiyidlale ngikhona apha kobulawayo kuyehlula solo yithi ngizama ukuthumela abadala hayi inkani okuyigrosari kwe-500 kuveleka kuba kwani bebavili nje
ke ngakhuluma lo munye esithi uvela eBotswana obetsha ukuyishopping eFrancis Town awazange ukucabange lawe ngaleyo ndlela
lapho kuyabe sokufuna phela ndijingele yo-forex manje i-forex yokuya eBotswana lapha kuyabe sokumeting bodi lezitarata ngingabanjwa ngigwetshe 10 years bese ngizithi ngenzeni akuzima
yebo kithi
ya kuzima ibhondi lethu leli ngivele angazi kuthiwa yi-currency but ukuthi sithi i-currency yakhona isiza njani mna kuyangehlula
manje uzayidlala njani kodlwayo uzabubhota njengamalokishi lele labangani
ye hayi yikho esizakwenza ke namhlanje ngengaba le nhlahla uzibone ngibhodile njengafika ephumula south kumfowethu ngale awu lo malaitsha kwasuka thwitshisa okunye okuthunyelwe ngumntu akabhuti khona la ngahle ngazuza la mamalolibhogu mbaphathela abanye abantwana ngapha
yebo kithi hayi kuyabongeka kuyabongeka kakhulu
kodwa khona ngamele sihlale sisethembeni ukuthi hayi izinto zizolunga ngoba heyi singekele ukuba lethemba kuthiaba yini imali kayithenga kula magetsi akula manzi kulisizi khonapho zisikhangele so akusizama ukuthi khona okuncane ongakudobha kathesi ukwanise ukukhavisa ujanuwari ngoba ziyavulwa phela izikolo and kukhanya ngani ama-school fees azakhwela ngabo-400-500%
bathi ithemba kalibulali babuye bathi njalo akulahlwa mbeleko ngokufelwa
limkotho lelo kankomo siyabonga sho ukusipha lati ithemba akuzoze kulunga ngathi kuyabhetha ngani
hayi kuzalunga ungathanda ukubingelela
hayi kuhlu ngiphalele ithuba lokuthi mbingelele ngibathanda ukubingelela ubaba nomama bakhona lekhaya ekanyandavu ngithi siyalikhumbula abadala ungezi ngekhisimusi ukuthi kuzima kodwa hayi kuzalunga sizwile lokuthi izulu kalini sekuthemba inkosi izasihawukela line bantu kulinywe ukuthi siphile mbingelele labafowethu uzimangele ofikile umakhosana umfowethu uzibusiso khona ngale phumula south ithi lisele njani hayi mina ngifike kuhletela ndaba ngiyabonga basakazi Studio 7 ilale kahle
kusemini ngapho ye hayi kusemini kodwa hayi siyabonga uyidlale kuhle ikhisimusi empanyimi
ndandiyidlale kuhle khona ngapho abantu abahle siyabonga shuwa
siyabonga ngugodlwayo ulungisane ovela kugodlwayo khona lekwamahla bayithwale
I think sinembo bamwe khola vakamirira panarigate ndikwavari hallo khola
hallo
hey sorry tambo kubatisa ikwengo yakareba makadiyeni tiri kutaura nani uyezve muri kupi
ndikuma nostendi moyo enowagwelo esigabeni sesibingo
Ntunga.
Ucingo lwakho moyo lungani lwehla lwenyuke zama ukutsheta kancane lapho khona.
Ya, sizizo siyamazimka.
Yes, okungconywana ungaqhubeka.
Yebo baba, hayi ngiyabonga baba Ntunga namhlanje lisela ngikhumbula nami baba.
Hayi siyabonga lathu ukuthi ungenile kuhlelo.
Kakhulu baba hey isimo sibi baba Ntunga hey isimo sibi hayi khisimusi kakuda sakhisimusi khona abantu baseduveni zindlala zodwa baba
ye madoda
ihulumende yethu hayi hayi siye silekile shuwa iqiniso lihle sesiyabe siyazame sidonsa ngamazinyo sidonse ngaye yonke indlela kodwa akathesi-ke ngathi ikhuba litshonile baba
Kuyini moyo ovama ukuthenga ube lakho umdeni wakho ukholise ngelanga lekhisimusi ongathi wehlulekile ukuba lakho lonyaka
iqiniso lihle ngivama ukuthenga sibe lami ngithenga ingxenye ngo-10 kg rice 10 kg flour ngithenga 10 kg but njengamanje ngehlulekile baba Ntunga okutho ukuthi konke ngeza ama-2 kg 2 kgs nesizathu sokuthi hey ibhondi kaliko ende kali ali ngazele kaliko njenganamhlanje songizele letown impela but ngehlulekile ukuthi ngithenge izinto zonke lezesifiseni sami othi hayi indlala yodwa abantwana babe bekhala songekhisimuti ngoba izigqoko nje zokutika abantwana bekwazi ukugqoka akazikho babantunga.
Ye makithi nxa elalele ubaba umnankagwa labanye bakhe kuhulumende kuyini ongathanda ukutsho kuye moya?
Mina nxa belaleli beyisitolo sami bengicela ukuthi njengabadala nabo-ke kumele bebone ukuthi isimo esikuso khathesi asibi kakhulu ngabe bayahlala phansi bebize ubabuthamisa bekhulumisane engxenye isimo singaba siya sisetha sisiba sihle ebantwini ngoba njengamanje abantu badlicece zomlomo akulalutho babantu ungasibili ezitolo lapha izinto zikhona sibili kodwa abokwesibili imali akayikho baba iwa njalo njaloni.
Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ngithanda ukubingelela umzali wami uMandla Moyo nomzali wami owesifazane uSteka Ngwenya laba bantu abami uSthiwe uShepati labana abami uSilvesta usithokekile usithulisile usithandazile lonqoba izitha Moyo ngithakaze kakhulu kakhulu babantunga ngicela lihlale limbamba babantunga.
Hayi sizakwenza njalo Moyo, siza kufonela kwezinye inhlelo. Siyabonga kakhulu njalo ube lekhisimusi enhle.
Hayi nani lifisela ikhisimusi lomnyaka omutsha olithukela baba. Hayi jabule kakhulu baba.
Hayi siyabonga Moyo.
Yebo baba.
Stanley Moyo sixoxela ke lapho ese Midlands. Koma vi mimi muchikura ichi chamai nyatso farira kuti kana chiripo muswa 25 maiti nasi tiri kutika kisimusi.
Isu actually tangati ne tradition nokuti vabereki vangu vanga vari ma businessmen. Saka vaigara vari kunze vachishanda taionana kakawanda kacho muswa Christmas saka vaibva vati tiri kuenda panonzi pa Orange Grove. Paka hotera kamwe kakari muchinoi.
Muchino zipigwa.
Ehe, tichino zipigwa. Aiwa, tichijika masondido. Aiwa, ndo memory andina yoyoyo. Asikana tiri kumbato, tichozo vaikoko maitenda kumbato, sangana ne hama, ne shamwari, zineke zava uchi. Pinge uko, tichijika futi nyama ye uku. Ne ma drinks zvese aiwa tichina kidzwa.
Muchizipigwa. Aisusu mudharangu aishanda ku South Africa aiva injivha saka dzaitouya nema 10 kg ema rice. Tastic rice. Ine mayonnaise, ine tomato sauce. Netumwe tuma watu wati toka wanda wanda. Aita izipigwa zvekuti. Ndio memory andinayo.
Koyezvo.
Zviyambudzi. Zvichakadaro. Zvichakadaro.
Unogona kuvhiya mbudzi?
Kuvhiya mbudzi?
Eh.
Ungavhira na mbudzi nenere. Mbudzi. Asi ndichikura ndaitya kunyatsoicheka pahuro apa. But mazuano ndinombotya hangu dzimwe nguva. Kwete kutya kwekuti ndiri kutya but you know my conscience I would feel very guilty, but ndikana anocheka andoivhiya 10 minutes ninge ndapedza.
Aiwa, pakaoma, aiwa, nasi sekutaura kwataita tiri kuda kungoonesana kuti muri kuzvigona sei tanzwa kune vakasiyana siyana vari muSouth Africa vapinda vachitaura tataura navamwe baba vari kuinyanga vanga vari kuchema chema vachiti nyaya yemafuta yekufambisa ndo iri kunetsa. Asi regai tiende kuna muteereri wedu. Halo Mukoma. Aiwa tiri wada, asi dzikisai volume yenyu ndiri kuzvizwa ikoko. Aiwa, takamirira kupinda muChristmas, tasara nemazuva mangani mairi.
Tinokutenda kuti mwari unozarisa kuti kana akagona kubva nechijenyuwari kusvika ite zvirizvi
tapapa
haagokoni wekudaro.
Aiwa, ichokwadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura navagogodi vari kusouth Africa.
Taurai tinzwi.
Hayi ngikubona ukuthi umkhalo wenu ukukwazisa umuri yangu yose ukuthi ngabe yiphamshusho.
Ehhe.
Ngithi kwazisa abantu abayisifani ngizo bathi nayi bangu. Ngikwazisa abasifani wathu ari kubanda. Ngikwazisa nasiyona ari kuHarare. Ngithini yathi wana bheli ari kumusha kwaGutu nemali yena nana tadiwa nasi. Ndinoda kuti ndamwari nokuti sitsukudza kuti sitsuke.
Kupane zvamakagadzirira here masitondido ekuendesa kumusha kana kuti muri kuenda here kumusha paChristmas ako?
Nguva ino handiwa ndikufamba ndinda kumusha nechikonzereso kuti ndinoziva kuti unogona kusevenza nguva yese mari yacho yese yoputwa nemabhazi saka zvounenge waindira hapana saka ini ndinowanza kuti ndinotiratumira zvinhu woryawo Christmas yavo vachifara. Inino pana January February seindavo tezvino urayawo mbudzidu weitaura huya hwembudzi hwokumona huya kunonaka huya saka saka kutumira hedu takatumira havo zvokupfeka nezvokudya izvi.
Aiwa pakanaka, aiwa pakanaka. Muvene taura enyu
ndoda kukurudzirawo pane muchinda wekuti ndabvanadzasitaura kuti vatari kuredhuusafuka kuti pane vamwe vanhu vanokora kuita vashado vaidaiwa nemapanga.
Ndoda
kukurudzirana naZimbabwe kuti vakomana nevasikana hazvivere kuti kana munyika medu tisina kumira zvakanaka kwataenda tikanoshanda tikaona zvatawana tokanganwa. Ngatisakangana nekuti kunoku kuno munogurudisa tichadzokera kumusha zvakadiniaaaaa mutango.
Aiwa, mashoko makukutu.
Ndo mashoko angu anoda kupa vanhu vose vari kunze kwenyika kuti ngatizive chatakavira chanaka.
Aiwa, tinokutenda isha izvo. Muve nezuva rakanaka.
Nemivo mwari atiitire zvakanaka nokugona kutibatira mawaya zvakanaka ipapa.
Aiwa, tiripo. Handisi muri kuona vamwe vatoenda kuzororo, isusu tinawo mapadza, tiri kungorima.
Mwari akuwedzere makore kurarama.
Tinokutenda itunga.
Thank you. The inini gore rino mavhi gore riya ndakaenda Gumba. Ndikasvikouraya mombe. Saka gore rino ndanzwa kuti mombe dzacho dzakaonda bhozi panga pane nzara. Ndikati saka kuinda pasina mombe dzakakora hapana mombe ichaurava paka. Saka ndikati arega ndombogara mushana.
Aiwa, rega titore muteereri wekupedzisira. Halo, kola.
Hello, makadii?
Tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mukutaura na Beauty Special kuhurungwe.
Kuhurungwe kwakadii ikoko?
Kuno kuri nani, zuva kupisa. Mbeu dzacho dziri kungofa, zvinhu zvacho zvakaoma.
Muri kumagunje here?
Kutodarika magonje kwamukonori chaiko.
Okay. Saka muri kubata seiko zororo rekrismas iri?
Zororo rekrismas rakatoma vedhuwei, hakuna chiriko. Sesu tichangobva kuchikore izvozvi kuti vabereki vatene krismas. Zvinhu zvakaoma. Next year January munge uchiendawo chikoro, saka zvakaoma.
Muri kudzidza kupi ko munin'ina?
Ndodzidza paHarare Poly.
Saka chii chaungati wewe ungada kuti hurumende inzwe kubva kune imi vechidiki vakana vakateerera?
Tivati hurumende iwaniso vanhu mabasa uyezve vasimudziropa zvirongwa sekuti vabereki iko zvino vazhinji vanobhesa nekurima. Saka tivati vasimudziropa zvirongwa zvekurima uyezve munyika ikonomi inge iri stable like mari iko zvino iti hatina mari yatiri kuti tiri kushandisa mabhondi acho hasi kushanda tiri kushandisa maus achona ari kunzi akapinda muno muZimbabwe anenge asisina value saka zvinhu zvacho zvakatoma. Hurumende yedu dei yatigadzirisirawo pane zvinhu izvozvo dzimweni dzenguva nyika inge asimukire.
Aiwa, tinotenda munin'ina. Ungomhoresa kana munhu one chaiye nguva yedu yapera.
Na ndofunga ainda ke si sifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Sihlobo esithandekayo, siyazi kuyaphithizela ngalesi sikhathi sekhisimosi, abatshayeli lichayele kuhle emgwaqweni lapha lihambe ngonanzelelo hayi ukuphuza utshwala bese liyachayela abachayeli bamabhasi lemchova lihambe kuhle labadala emakhaya kwanele olivalelisayo ngontungamili inkomo.
I'm Marvelous Mhlanganya, who you're saying have a very good evening, and let's meet again. We're continuing this Christmas theme throughout this week. You have a very good evening. Bye-bye.